This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 30, 2016. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kilohertz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hei nemisoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vanhu veBulawayo varikutoti hanzi matinonokera nezvinhu zvatoitwa nekukasika.
Bato reMDCT rinoti gadziriro yaro yekuratidzira muBulawayo richinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika iri kufamba zvakanaka.
Vakawanda vanoziva kuti gore rakapera tange takaungana panzvimbo zvinosvika 24, asi nekuvharwa kwemakambanizi nokugumura kwevanhu kumavasa ndizvo zviri kukozeresa kuti nhamba dzingopota dzichingodzika.
ZCTU yocherechedza zuva revashandi mangwana munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti gadziriro rayo yekuratidzira kwakasimba muguta reBulawayo mwedzi unouya iri kufamba zvakanaka. Izvi zvinotevera kuratidzirwa kwakaitwa muguta reHarare nebato iri mwedzi uno richinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika, zvikuru nyaya dzeuori mangoda nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObed Gutu avanoti gadziriro yavo yave padanho repamusoro-soro.
Urongwa hwedu hwokuratidzira kuguta guru reBulawayo hwakamira zvinonakidza zvikuru. Mazuva maviri apfuura vapakatoitwa musangano wokuita mobiline hwakanakidza hukazadza Bulawayo Amphitheatre yanga yakati pfachu pfachu navanhu. Zvichitaridza kuti vanhu veBulawayo vari kutoti hanzi matinonokera nezvinhu zvatoitwa nekukasika, nokuti vari kutotifonera ivo kunyanya ini vachindifonera vachiti mutauriri webato toda kuti tikutaridzei kuti zvamakaita kuHarare musi wa 14 April mahumbwe, toda kukutaridzai kuti kuno kuBulawayo ndokune mudzinda wemusangano, ndokune musimboti wemusangano.
Iri kuitwa musi wani?
Demo iyi pari zvino nemadhetsi atinawo nekuronga kwatinako tinowana ichiitwa musi waMay 28 unenge uriwo musi wemugovera.
Kuratidzira kwemuHarare takaona kuchizoguma kwaenda kumatare nekuti mapurisa aitiwo anga asina vanhu vakakwana vanokwanisa kukuchengetedzai. Ndo zvimwe chete here neMubulawayo zvakamira sei?
Pari zvino hatisati taona dambudziko rakaita sairoro muBulawayo, nokuti zvirongwa zvavo zvavaita nedheti ravo ravaronga hapana atapikisana nazvo kubva kumapurisa. Asi munongozivawo kamapurisa edawo, hazvimboshamisiwo kuti vanokwanisa kuti kwasara mazuva maviri matatu kuti demonstration iitwe. Unzwa zvonzi achimbouyai kuno kumapurisa kukamba yemapurisa timbovonesana vokuudzai kuti chinjai dheti. Asi ndiri kuti hangu pari zvino zvose zvakanaka.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti vari kucherechedza zuva revashandi munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mangwana. Zuva iri rinocherechedzwa zviri pamutemo musi wa1 Chivabvu gore roga-roga. zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzevashandi munyika sezvo vakawanda vasara vasina mabasa nekusamira zvakanaka kweupfumi. Zuva reInternational Workers Day kana kuti May Day rakatanga kucherechedzwa zvitevera kuratidzira kwakaita vashandi vemuAmerica kuChicago muna 1886 vachirwira kodzero dzavo, vamwe vavo vakaurayiwa nemapurisa. Nyika dzinodarika makumi masere dzinocherechedza zuva iri zviri pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi negadziriro iri kuitwa neZCTU, tabata vamoyo.
Tiri pakati pekugadzirira kuti tive neungano sezvatinoita makore ese, izuva guru kwatiri vashandi pasi rese, tichisangana tichitarisa patiri kubva, matambudziko tiri kusangana nawo. Saka muno muZimbabwe seZCTU tichaungana panzvimbo dzinosvika 17 takatidzikei gore rino. Vakawanda vanoziva kuti gore rakapera tange takaungana panzvimbo dzinosvika 24, asi nekuvharwa kwemakambanis nokugumura kwevanhu kumavasa ndizvo zviri kukozeresa kuti namba dzingopota dzichingodzika. Tingati ungano huru iri munomu muHarare, kuBulawayo, kwaMutare, kuMasvingo, Chinoyi Mine, Gweru. Saka tiri kuendera pamberi nekuunganidza vashandi.
Munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuenda kumakonde kumashonaland west province, uko tiri kuita hurukuro nemwe mukomana wechidiki Felix Samson nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yake.
Nyedzi chikafu idzi mukoma Blessing zvakaoma, ndinoda kuti tikuti tikatasa minda yedu yakakukurwa nemvura zvisingaite. Saka zvechikafu chete zviri kutotinetsa, kana zvipfuwo zvedu zvizhinji zvakaita sei zvakafa, mvura haina kunaya zvakanaka. Tochitarisawo zvakare kana idzo mombe dzacho kumichero yacho chaiyo chairi kuita sei iri kudhura, chairarama nefodya. Zvinopa fodya apa zvakakukurwawo zvakare. Mombe dzachowo kuti tidzibhadhare pataishandisa mari yechi yefodya iyoyo. Saka zvinova dzakafa dzizhinji dzacho, kumichero iri kudhura $2 pa each mombe. Saka zvinhu zviri kutinetsa.
Saka mutero uyu unenge uchibhadharwa pamwedzi pamwedzi?
Unobhadharwa pagore. Kana usina kukwanisa kubhadhara, vanokutora kuendesa kupolisi. Polisi ikoko unozonobhadhara $20 fine, wobva watanga kubhadhara mutero wemombe dzako.
Ko, pane mamwe masangano here anobatsirawo vari kuuya nechikafu munzvimbo yenyu?
Hakuna kana chiri kuuya, nekuti kana mabridge chaiyo zvakanzi kune zvichauya kana bridge ragadzirwa, but hapana. Kana muchida chikafu tange magadzira road, vanoshandisainga vachinzi hanzi ngirini tange mashanda mupiwa chikafu.
Saka vanhu vari kushanda here pazvirongwa izvi?
Hakuna anokwanisa kushanda mukoma Blessing, nekuti nzara chaiyo iri kubata, vazhinji vari kurarama negold. Saka kuti uende unoshanda zvinhu zvichida uende wakadya.
Imimiwo mukoma Felix muri kurarama sei?
Imimiwo inyaya yekuti kune vakoma vanenge vachishandawo kune nedzimwewo nzvimbo vachiita kuti maparty time ndo mararamiro atinoitawo, nekutiwo chivhendawo tingodaro daro ndo mararamiro atinoita.
Mune makore mangani?
20, ndiri form 4 paKenzamba High School.
Ko, vana vari kuuya here kuchikoro?
Zvakaoma, hakuna kuuya. Kuenda kuchikoro zviri kutoti netsei, nekuti maschool fees yacho inenge ichinzi $30 pangiri patem. Saka unongo uchingoendawo kusvikawo pamwe uchingonzi uri kuenda kuchikoro. Kana vauya kusvika ngo yekuti kunyorawo vamwe form 4, unobva wangosiyawo woenda hako unogara kumba, vane mari woita se wonyora. Plus zvikoro zvacho ngirini 24 kilometers kuti uende kuchikoro ikoko. So uchinobhodhawo ikoko vanenge vachidawo mari $10 pamwedzi, zvino kuti uiwane zviri kunetsa.
Saka imi munogara kuchikoro kana kuti munofamba?
Ini ndinofamba.
Avo vanga vari mukoma Felix Samson vanogara kumakonde kumashonaland west, vari parunare kumashonaland west kwakare kumakonde.
We love you. Saverio. Yeah. Tete precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah.
Na father my sister. Da father munhu wese masvita. Doro tadira bazita father vari bazita father kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Ini ndinoi anoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony De Danzo Fada makatirira Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Linda Masarira vesangano reZimbabwe Women Politics Alliance. Avo vachange vachizeya nesu pamusoro penyaya iri kutsviriridza yekupambwa kwevanasikana vachiendeswa kunyika dzakadai seKuwait. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Muzvare Masarira.
Ndinotenda maita basa.
Tinoona panguva ino nyika yese yakatarisa nyaya yekupambwa kwemadzimai nevanasikana iri kuitika iyo kuKuwait. Imi sangano renyu rinoshanda sei nenyaya dzakadai?
Sangano redu rinokurudzira nekuda kusimudzira madzimai vanenge vawirwa nematambudziko. Sangano redu isangano remadzimai vari mumatungirwo ezvenyika. Ari madzimai ari kuti isu hatichikuda kuti tive takangomira kuti tiri kuita zvematongerwo enyika, asi tiri kufanirwa zvakare kunopinda mukati memararamiro emadzimai emuno muZimbabwe.
Pari zvino muri mamwe masangano achange ari panyaya idzodzi here dzekudzora madzimai aya, nekuti tiri kunzwa kuti vakakwanisa kuwana rubatsiro uyezve vachange vari munyika iye nhasi?
Takanosiya mapepa edu kuMinistry of Foreign Affairs and takanga takangomirira kuti tichazoziviswa kuti zvinhu zvakamira sei, asi tinongoona hedu kuti hurumende yedu yakaita kunge yatipenenzvera ndokuenda nokuseri kwedu vakanotsvakisangana nemamwe mapata. Hazvinei hazvo, zvinhu zvakanaka zvavakaita, asi isu tinochiona kuti sevanhu vakatanga nyaya iyoyi kuti pane dambudziko rakati, iyo government yanga isiri kuongorora kuti kune dambudziko rakati kana kuti vanga vasiri kurikoshesa.
Mune ramangwana zvii zvamungade kuona zvichiitwa? Takanyanyotarisa nyaya iyoyi yekutapwa kwemadzimai nevanasikana vachienda kunyika dzakadai seKuwait.
Zvatingade kuona mune ramangwana kunyanya nehurumende yedu yemuno muZimbabwe ndeyekuti dai hurumende yagona kutambanudza maoko ayo, yagona kushanda nemaorganization ari kuda kukurudzira kodzero dzemadzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous.
The platform for the development. We are going to be doing
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro nava Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development nezvemamiriro akaita zvino kuchisumba nje. Musakangano kuteerera chirongwa ichi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemashoko ekunzi vagari vemumberengwa vari kushungurudzwa nemapurisa pasi pechirongwa Operation Music wakaiwa nepi. Chirongwa chinonzi mapurisa ari kubvunza vanhu kwavanenge vakawana mhanzi dzingava dziri pamafoni pavo kana dzimwe dzavanenge vachiridza. Izvi zvinonzi nemumwe mugari wemumberengwa uye vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou kuchikorwa kwekodzero dzevanhu sezvo manzi ichikwanisa kungowanikwa munhu achitenga pangava paYouTube kana pane mamwe madande mutande. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi muhurukuro yedu tinava zhou.
Wangu kuumberengwa kwandinobva kwandakarwara ndikadzidza, kune mapurisa akatanga operation inonzi mumanzi wakamuwana kupi. Mapurisa aya anoenda atingati pamashoksi, anomisa vanhu zvekare achitarisa kuti vane mimhanzi here mumaserofoni avo. Vanhu vari kusungwa vachibhadhara mafaina anobva pa$20 kusvika pa$30. Sachingurudza vanhu vekumberengwa nezvekuti zvinenge zvirimboitika kumberengwa chete, ende zvinengewo zvava kuindastri yavo nefreeday yavanhu, yekuti havaonesa kuti mapurisa angaka mumaserofoni kuti une mumhanzi here. Mapurisa andakamabvunzawo ndikakonsultawo naMPO munhu ndichifunga kuti tionesane titaure namapurisa tizame kubatsira vagari vomuberengwa. Mapurisa anenge achitaura kuti isu takatumwa, saka isu tachumwa tinoita basa redu tatumwawona vakuru vedu. Asi chakandishamisa ndiMP anoita kuti mapurisa regai aite basa ravo pane kuti amiririre vanhu avo vari kumbunyikidza kodzero dzavo namapurisa. Saka zvinhu zvinoshungurudza, asiwo taronga navamwe kuti vasabhadhara mafaini kana mapurisa auya, nokuti anouya zuva nezuva. Tizame kuti nyaya dzinde kukoti.
Ivo mapurisa vari kuti danho iri nderekutora here kurwisana nenyaya dzepairesi, chikonzero ndechei?
Ivo vanenge vachiti muri kuita pairesi, asi havanzwisisi kuti mumusic inowanikwa paindaneti. Dambudziko remapurisa ari kutumwa ndeyekuti vakangofanana nedhongi rinenge richitevera nzira risingatarisi kumasaidi. Saka ivo vanongoti tatumwa, isu tinoita basa sematumirwo ataita.
Kune vakatombosungwa here vachipinda mutirongo kana kuti vanhu vari kungobhadhara mafaindi?
Varipo vakavata muzvitokisi zvepamataka, asi nekusaziva vakapfuma vachibhadharira mafaindi. Mbudzi dzakawanda dzakatotengesa vanhu vachibhadhara mafaindi $30, $20, zvichienda zvakadaro. Dambudziko rina vanhu vanofunga kuti mapurisa akatoka yunifomu ava kuziva zvese, asi ndinofunga kuti even training yavanopiwa ye6 months yavashoma. Yakudaro kuti tindoedzera tinde pa2 years ndokuti vanyanye kubviswa mutemo, nokuti ndo vatova pamberiwo kuchikora mutemo.
Muri kushandawo here nemagweta anorwira kodzero dzevanhu kana nemamwe masangano, kana kuti muri kungoita izvi savazho?
Inyaya yakatanga vhiki rakapera iyi, saka pari zvinowo tiri kutospreda woneti kuti magweta anoemirira kodzero dzavanhu anga achirepresenta vanhu.
Aiva vateereri, tasvika kumagume kwechirongwa chedu, uye tinokutendai vazhou nekuwana nguva yekutaura nesu.
Thank you.
Manga makateerera kune mugari wekumberengwa uye vachitungamira sangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zhou muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai muwako aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, pamitambo yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana, Border Strikers ichatamba neMutare City, Bulawayo City ichitamba neHighlanders kuBaba Fields Stadium, Coach the Dynamos neCapes United kuRufaro Stadium, uye mutambo uyu uchabuda paSuperSport. Nemuvuro, Ngezi Platinum ichatamba neFC Platinum kuBaobab Stadium, mutambo uchaburitswawo neSuperSport. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Bato reMDCT rinoti gadziriro yaro yekuratidzira Mbulawayo rasvika pamusoro-soro. ZCTU yocherechedza zuva revashandi mangwana munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Vamwe vagari vekumakonde vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvichitevera mafashamu emvura akakanganisa goho nezvipfuyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Kibs Dube munhau dzechirungu.